manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti muteedzeri womutungamiri wenyika ari pachinhano chakati iko zvino aboendeswa kuChina. Zvionekwa kuti vanhu vose vakutukana kuti aiwa hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu.
Mumwe wevateedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Woendeswa kunorapwa kuChina vachibviswa kuSouth Africa kwavanga vari.
Chitiko ichi tinangoti tangogaroziva kuti pasondo pega pega fio iri kukwira. Saka unoona kuti vashandi vatinotakura havasi kukwidzirwawo mari dzavo kuti pasondo pasondo.
Hurumende yowedzera mari yemafuta yekufambisa dzimotokari kusvika pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemashanu parita repeturu. Ukuo diesel richiwedzerwa kusvika pamadhora manomwe nemasendi gumi nemanomwe.
Hatisi kuwanza kuti tinge tichioperata semazese. Zvekutoti mafekitri vaakutounza vashandi siku kuti vakwanise kuita operate.
The Confederation of Zimbabwe Industries neve Econet vanoti kushayikwa kwemagetsi kwai kudzosera basa ravo kumashure zvakanyanya. Varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe votanga kurangwa mabasa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vaenda kunorapwa kuChina vachibva kuSouth Africa kwavanga vari. Izvi zvaburitswa mumashoko kuvatori venhau nemutauriri wevatungamiri wenyika vaGeorge Charamba avati izvi zvinotevera danho rakatorwa neChina neZimbabwe kuti vaChiwenga varapwe navanamazvikokota kubva kuZimbabwe, South Africa, China neIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, svondo rapera, vakazivisawo nezveurwere hwavaChiwenga vachiti vave kuedza kuzvigwinyisa muviri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvizere. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Handisi kuona chiri chinhu chakaipa nekuti mutemo wedu sehurumende unotiwo kana munhu ari mukuru muhurumende anofanira kunge achizikanwa zvaanenge achiita panguva imwe neimwe, kungava kuti ari kufara, kungava kuti ari kurwara, kungava kuti atisavhela. Zvose izvo zvinenge zvifanira kunge zvichizikanwa kana munhu ari mukuru wehurumende. Saka chinhu chaitwa navacharamba chinhu chakanaka zvikuru kuzivisa veruzhinji, nokuti pane vanenge varipo vanenge vachibvunza kuti ko hatisi kuvaona mumafunctions, hatisi kuvaona panguva dzakasiyana-siyana panenge paine makurukota ehurumende nevatevedzeri vomutungamiri wenyika. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti mutevedzeri womutungamiri wenyika ari pachinhano chakati iko zvino amboendeswa kuChina zvichionekwa kuti vanhu vose vagutsikane kuti aiwa havisi kuvanzwa, hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu. Toda kuti vanhu vese vange vaine chokwadi, kwete kuti vanhu vazofungidzira vazonyora zvipiri izvo mumapepa. Ndozvinei zvisingadiwi kuti zviitike izvozvo.
Pane zvamuri kunzwawo vari kunzwa sei pari zvino?
Tanzwa kazvataurwa nemutauriri wemutungamiri wenyika, saka hatigoni kutapudza kana kuwedzera. Zvataurwa izvozvo ndizvo zvatinomira nazvo kuti ndo zviripo, uye zvanyorwa pasi zvikataurwa zvakare. Saka zvinhu zvakajeka kumunhu wose, hapana chakavanzika. Tanzwa kuti vaendeswa ku kuChina kuti vabatsirane ma chiremba vekuSouth Africa vemuno muZimbabwe nevekuChina ikoko kuti vapedze zviri kunetsa.
Asi vamwe vanopikisa Honorable Mutodi vanoti kosei vatungamiri venyika vachinorapwa kunze vasingarapwe muZimbabwe.
Zviripo ndechekuti pa 37 years dzatatitungamirirwa muno tichitungamirirwa nehurumende yanga iripo, takaona kuti zvipatara zvedu zvakatadza kufambirizana nenguva. Pane mimwe michina yanga iripo zvaakutoitwa nevamunangagwa izvozvi kuti vaone kuti michina iyo yaamuno. Ndofunga vakaona pamasura apo kuti vakainterakta nevanhu venyika dzakasiyana siyana veuae kuindia kuchina kwose kwose pasi rose kuti vaite kuti muno munyika muwanike mishina inokwanisa kuongorora zvinenge zvichirwadza munhu. Saka pachava nenguva yakati rebei vanhu vachidzidzira mishina iyoyo, madokta emunhu vachidzidzira mishina iyoyo. Saka zvinodaka kuti arwara iko zvino kaano anenge achifanira kuti arapwe kuita, asi nguva yekuti vanhu varapwe muno iri kukwana manje manje nokuti michina yacho yaamuno, mishonga yacho president aita kuti ivepo. Saka hapana chichanetsa, asi for now zvakafanira kuti vaonekwe nemadokta ekunze, vachifanitirwa zvakare michina ive kunze.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwira kubva nhasi, peturi ichikwira kuenda pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemapfumbamwe parita roga roga, kuchitiwo dhizeri richikwidzwa kuenda pamadhora manomwe nemasendi gumi nemapfumbamwe parita. Svondo rapera mafuta aya akakwidzwa zvakare, peturi ichienda pamadhora matanhatu nemasendi gumi, ukuwo dhiziri richienda pamadhora mashanu ane masendi makumi masere nemana parita. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti iri danho raomesera nhengo dzavo zvakanyanya sezvo dzisiri kukwanisa kuwedzera mari dzekuti vanokwira mabhazi varipire nekuda kwekuti vanhu vavanotakura havana kuwedzerwawo mihoro yavo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Chitiko ichi tinangoti tangogaroziva kuti pasvondo pega pega fuel iri kukwira. Saka unoona kuti vashandi vatinotakura havasi kukwidzirwawo mari dzavo futi pasvondo pasvondo. Saka munoona kuti isusu kuti tinzi tasimba tichikwidza pasvondo pasvondo, chimiro chacho hachiite. Isusu tangoti ezvinezvi fuel ikakwira tinoda kuziva kuti mari dzataiona in terms of profit dzaakungoenda ndo dzatangozva kuti dzaakungoenda dzichidzika, ende vamwewo vari kupedzisira vabuda mubhizinesi retransport irori.
Saka imi mune dzimwe nzira here dzekuzoti munge muchiwanawo nadzo profit iyoyo, kana maa muchiti profit ndeyamaa kutongoti iende kumafuta iko?
Nzira dzataakutoita izvezvi ndedzekuti taakutodivhaidza kuti kana kuri kunzi kutakura zvezvi ukatakura ukaenda kutown, hatichadzoka tichiti vanhu vakawandira kuchitungwidza todzoka tonovatora ikoko tisina kutakurayiwa. Takutongomirira ikoko kusvikira kwaita wanhu tozotakura. Kana ukaita tu matipsi ekuenda kutown, tu ekudzoka kuchitungwidza, woko tiongofamba wakati vakatakura kwese. Ndo zvimwe zvinhu zvatakutombowedza kuita izvozvo.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo zvaita kuti mafuta akwidzwaye?
Sezvakaita parizinizi hatisati taona kuti chikonzero chipi, nekuti matauriro avanoita vanenge vachitaura nezvekuti mari dzinotenga mafuta dzakwira pamusika, vachitaura zvekuti kubhengi kwazomira kwakadaiwo. Zvokuti isusu parizinizi hatitapa chimiro chekuti tinzwe rizini, nekuti chiripo ndechekutongoti kupera kwezuva tinotofanira kunge takatomira nechokwadi chinenge chaapa ground kuti mafuta akwira, mari yedu yatakuwana ishoma.
Mune tarisiro here yekuzogarawo pasi semasangano anotakura vanhu nehurumende kuti munzwisisane panyaya yekukwidzwa kwemutengo?
Ndichitarisisa chaizvo chaizvo chimiro chiripo ichi, inini handione zviri izvozvo zvokuti hanzi tingagare pasi kana kuti nehurumende toitidzikisai fuel yedu isusu vanhu vanotakura vanhu.
Vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunare kuchitungwiza neStudio 7. Kambani ya Econet Zimbabwe yaburitsa mashoko yekuti kushaikwa kwemagetsi kwayo kuyikanganisa kuita basa rayo sezvo inotarisirwa. Econet inoti yave kumanikidzwa kushandisa magwenya emagenerator anoda dhiziri. Kambani inotiwo zvave kuoma kuita bhizimusi munyika sezvo mari yemaRTGS yavanoshandisa yashaya simba nezvikamu mazana mapfumbamwe kubva muzana kubva munandira ukuwo mafuta edzimotokari achiwedzerwa nezvikamu zvinodarika mazana mashanu kubva muzana. Econet yati nemamiriro aita zvinhu zvave kunetsa kuti vavimbise vanhu kuti vacharamba vachiita basa sezvinotarisirwa. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vahenuru rizvidzo muhurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tiri kukomenswa zvikuru nekushaika kwemagetsi in that mafactory yedu especially during daytime hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese zvokutoti mafactory vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate.
Izvi zvinoreva chii kana tichitarisa yatingati capacity utilization iya yakuti muri kushanda nezvikamu zvakaita sei pari zvino?
Capacity utilization in the last few weeks yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications dzavanenge ari kutadza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Muri kumboitawo here nhaurirano nehurumende nezvedambudziko iri?
Hongu tiri kutaurirana CZI, we have had meetings with the Minister of Energy, with ZESA, with the Minister himself. Hongu pane matanho ari kutorwa ari kuratidza kuti tikaramba tichibata pamwe chete pamwe in the next few weeks zvinhu zvinogona kutanga kuita go back to normal.
Ndambotaurawo navachasi vari kuti ivo vari kuda kuti vemakambani vaya vane mari yekunze vanokwanisa kuti kana zvichibvira vombofanira kukweretisawo hurumende yobhadhara chikwereti kuEskom kuti ikwanise kuwana magetsi. Vanenge vapa hurumende mari ava vozonzi havo vozopuwa magetsi kwenguva yakati rebei nezesa vanenge vakutoita sekuti vabhadhara kudhara. Munoona izvi zvichishanda here?
Hongu zvinogona kushanda. Ithink ndo zvimwe zvakaitarisira kuti tisatasvika pakuipisisa kwakaita zvinhu taida ikwanisa kuende neprivate sector tichitarisa mainitiatives akaita saiwayo yekuti mari inogona kuunganidzwa yosana bhadhara kuti magetsi auye pane kuti makambani avhare zvaanga ari kuita. So zvinhu zvatinokudza chaizvo kuti zvaakuitika nawo. Pane zvimwe zvakawanda hamshura zvatinogona kuti tiite kuti tibatsirane pamwe neprivate sector negovernment to avert zvazviri kuitika izvo.
Vanga vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuti tinzwewo nezvedambudziko remagetsi iri, Blessing abatawo gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi.
Ndingadai ndakanoona Minister Mantashe kuSouth Africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara yedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti. Tinenge tichinyengetedza sevanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratinaro. Asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita, mushonga wechikwereti kuchibhadhara ndonyaya iripo. Tiri kufanirwa kuti tirambe tine programu yekuti kana tichivapawo payment plan vanenge vachiva kuti aiwa tiri kubhadhara tozotaura nyaya yekuti tiitese tiwane mamwe magetsi tichienda mberi. Saka inyaya ihurukuro ichiripo kutarisira kuti rozondera tiri kuvhura mangwana iyi. Pamwe ndingakwanise kunovaona vanga vane chipitipiti vanga vane bhajeti. Saka tanga tichitaura hedu naminista but tichiedza kuti tironge appointment atiao ipoko nemabasa.
Saka kuEskom kwa mari ichi
vange iri kuteriiyoni but handikwanise kuti toti ndiopinga racho chari chairo pandiri pacho koko ndofunga changu ai mari yatayechikwereti
kuMozambique uku
yakadawo kusvika ipapo. Hatisati tanyanyo kurukura
Ati wakuru edu kwa waka wanana wakata uti susu ba minister of energy tukufana ngeti chino sanga tukakuno kutangati kubatare uruku katika utunya tono atakamira sei itra utikana tagzo tuma ma official aningelane waro kuti warukuno kumbira sei taka tarango chini mshiri nani kiki kike wanu wani pezirane ne Eskom tozo enda kwa wari tine tishinya tozo otu ayo kutagazira au dafitu kwa sakati sakati.
Saka iwe Eskom warukuti warukuda mari chaezu kuti watange kupa Zimbabwe mamu magetu.
Yo nya ezati na uru kwa za kupa na otu tino tawara na ito.
Avanga wari gurukota remando dzemoto wa Fortune Chasi wari parunare muarare na Blessing Zulu Studio 7. Varairidzi vari pasi pesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union vatanga kurangwa mabasa nhasi vachida kuti hurumende itarise zvakare mihoro yavo iyo vanoti vari kuda kuti iwedzerwe kuitira kuti ifambirane nemitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti panhengo dzavo dzose zvikamu 10 nezviviri kubva muzana ndizvo chete zvaenda kumabasa nhasi. Vamasaraure vanotiwo nhengo dzavo dziri kuda kuti mihoro yadziri kutambira pari zvino ipetwe zvinoenderana neuremu hwedhora rekuAmerica hunenge huchiwanikwa kumabhanga zuva iroro. Mamwe masangano evashandi vehurumende akatozivisawo kuti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa sezvo zvinhu zviri kuramba zvichingokwira asi mihoro yevashandi isina kwairi kuenda. Ngatidzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Varairidzi vatitomirira nevamwewo vatotanga kupeta zvirauro vachipendera potoro yepiri kuri kuratidzira kuti hurumende yaramba kudzorera value yemasalaries edu ayo akabiwa munyonga-nyonga yezvemari pakachinjwa masalaries kubva kuma United States dollars achiita mari yemuno. Izvo zvaita kuti tisare takutambira mari shomanini isingakwanise kutichengetedza. Kutaura kwati atichiita nemamembers neongororo yataita 12% yemamembers edu ndoyega yanga iri kumabasa vari kuti vanga vaine zvavanga vachiri kupedzeredza kuita. Asi vazhinji vanga vatotapura mabhegi avo vaenda kunozorora vachinobatamawo mabasa ekuti vawanewo cheuviri chekupa mhuri dzavo.
Chii chanyanyosunda kuti nhengo dzenyu dzisvike pakurangwa mabasa?
Hurumende yaramba yakaisa zvitanda munzeve panyaya yemuhoro iyo yatakabvira kare tichingosimbisa kuti dai vatipawo mari inoenderana neyataisitambira ari maUnited States dollars. Pataisitambira munhu aisiwana $450 kuti chingoichinja aine interbank rate achipiwawo iri inoenderana nerate inenge iriko mwedzi iwoyo. Izvo zvinove zvavari kuramba kusvikira vaslasha salari yedu kubva kuma450 ma500 kusvikira yadzika kusvika kuma$30. Zvaita kuti vanhu vararame upenyu hwakaomarara vamwe havachina pekutogara nenyaya yekuti havachagone kubhadhara marindao kuenda kubasa chaiko mutsutsuriro kuti munhu akwanise kuwana mari yemuchovha yekufambisa kuti asvike kumabasa.
Hurumende iri kuti yakakupai mari inoita $400 pamunhu yekuti mumbofanobatsirikana. Mari iyi muri kuitambira sei?
Chekutanga ndechekuti mari iyi yakataurwa asi haisati yasvika mumaakaunts evanhu. Chechipiri ndechekuti maprize adowedzera kushuta pakati ipapa kana iri fuel yatokwira kairi mari iyoyo isati yauya. Chechitatu ndechekuti mari iyoyo yanga yagara iri shomanini zvichienderana nekutambura kwatiri kuita. Haisi mari ingavandudze upenyu hwedu, haisi mari ingatiite kuti tikwanise kukushinyika sezita ravari kuipa, asi kuti kutosekwa kwatiri kuitwa nehurumende yedu yekunyebedzera kunge isiri kuziya vamudhuriro oita zvinhu.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzvimbo dzekumabvazuva muAmerica dzave kutonhorerwa zvishoma zvichitevera kupisa kwezuva kunotyisa zvakapa kuti vamwe vanhu vafe uye kutadzisa magetsi kushanda zvakanaka. Asi kutonhorera uku kwave kuuya nemafashamo emvura nemhepo zviri kuparadza mimwe misha. Nzvimbo dzine dambudziko iri iWashington DC, New York City neBoston. Boston. kune vana vanodarika mazana mashanu vanozvarwa vaine chirwere checlub foot icho chinoita kuti makumbo atarisane nechemukati zvekuti vabereki vazhinji vanotozozviona mwana ave kuda kukambaira kana kufamba. Chirwere ichi chikasagadziriswa nenyanzvi chinokonzera kuti mwana azokure akaremara makumbo ake. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vajazinda Machache vekuchivhu vanoti mwana wavo akazvarwa akaremara nenzira iyi zvokuti vari kubatsirwa navana chiremba vane hunyanzvi kana kuti orthopedic surgeons avo vanotwasanura makumbo akaremara aya. Vana chiremba vanoti chirwere checlub foot chinoita kuti gumbo risakwanise kutsika rose pasi munhu asingakwanise kutsika nechitsitsinho chake. VaMachache vanoti vakaona mwana wavo anonoka kufamba vakakurumidza kumuendesa kunyanzvi dzeutano idzo zakazomubatsira.
Takafamba nguva tikaona mwana asati akufamba, takazoenda kune shamwari yedu physiotherapist akaita matests anoita ekumezha kuti makumbo ari kutsika zvakanaka here. Akati aiwa mwana anofanirwa kudi kunoitwa operation yekustraightena matendon ekuchitsitsinho ndo anenge ari tight iwayo.
VaMachache vanoti kuremara uku kunofanirwa kuongororwa mwana achiri mucheche zvokuti veutano vekumakiriniki avaienda kunorapisa mwana wavo havana kuona dambudziko kusvikira vazoona kuti mwana uyu aiva anonoka kukambaira.
Club foot chirwere chevana chinowanikwa mwana achitobuda nacho mudumbu. Chirwere chekuti makumbo anenge akatarisana, akatarisa mukati. Makumbo emwana anotarisana. Saka madoctors anenge achifanirwa kutozviona izvozvo mwana achipamunoenda kumatest kuti makumbo emwana akatarisana. Saka isusu taenda kumaclinics havana kumbozviona. Takazozviona tega kuti chii. Mwana ari kunonoka kukambaira makumbo ake ari kuita kunge akaloka. Then ndobva taenda kuna ortho akasvika akati hazvinogona kupera.
VaMachache vanoti mwana wavo akapfekedzwa bhutsu ine simbi inobata imwe bhutsu zvokuti hadzibviswe kwemwedzi mitatu ozoitwa operation yokutwasanudza tsinga dziri kuseri kwemakumbo.
Then vobva vaita operation yekustraightena tendon. Vastraightena tendon mwana anoiswa mucast inonzi plaster for 30 days anenge ari musitting position kuitira kuti chitsitsinho chipore. After 30 days anobva aiswa mubhutsu. Bhutsu idzi dzine ibhutsu dzinopfekwa sebhutsu chaidzo asi dzine simbi inokrosa ichinobata imwe bhutsu yokuti mwana agone kudi agone kufamba. Saka simbi iyi inolasta 3 months akaipfeka. Achipfeka 3 months dzanenge achibvisa only paanochinjiwa.
VaMachache vanoti zvakatora makore mana kuti makumbo aya agadzirike zvokutozofamba zvakanaka sezvinoitawo vamwe vana.
It takes almost 4 years kuti mwana azonzi condition yake yava corrected. Condition ikasa maprocedures aya akasateedzerwa according to zvinenge zvataurwa naphysio vanoti inoita inogona kuita recare yekuti makumbo aya anodzoka futi kutarisana. Saka once wangozvitanga unofanira kutopfekedza mabhutsu iwayo for anonzi maponset. Unofanira kutomapfekedza for the 23 hours for the first 3 months. Ukaita zvekujamba uchimbomusiya achifamba asina anozoti akuda kuenda kumagrade 1 grade 2 condition yayo yobva yadzoka.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Achiri Panyanga vanoti hurema uhu hauzivikanwi kuti hunokonzerwa nei. Dr. Achiri Panyanga vanoti haisi mhosva yevabereki kuti mwana anozvarwa akaremara.
Saka clubfoot chirwere chekuti hachidzivirike kuti pane zvingaitwa namai kana baba mwana ari mudumbu kuti chisaitike. Zvinongoitika hapana zvatinoona zvatingazviita kuti munhu asaite clubfoot. Asi kana chirwere chavepo chatinokurumbidza nechekuti 1 year to 2 years mwana ganga anoonekwa nana chiremba voassessa voona kuti mwana anokodzera here kuoperate, gumba rake rinogadzirisika here neoperation kana kuti kwete. Kana tichigadzirisika the earlier the better. Takakurumbidzawo kuenda naye kuchipatara, akakurumbidzawo kushandirwa kuoperato, zvinobatsira kuti akurumbidzewo kuita zvakanaka uyezve kuti asazokura akaremara.
Imwe nyanzvi yaimiririra kodzero dzaana chiremba kuZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Chakabvu Dr. Rutendo Bonde avo vakashaya mwedzi wakapfuura. Mumwe wevanhu vakaberekwa vaine dambudziko rakadai asi makumbo avo akagadziriswa mushure mekunge vaiitwa maoperation masere vakakwanisa kukura vasina makumbo akaremara. Zimbabwe ine chirongwa chiri pasi peZimbabwe Sustainable Clubfoot Program chinoshanda nezvipatara zvese zvemunyika muno panyaya kugadzirisa makumbo akadai vana vanodarika zviuru mazana maviri pasi rose vanozvarwa vaine dambudziko iri zvokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa zvokutozorarama zvakanaka vasina hurema uhwu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGames neZuro chakapedza rwendo rwacho rweNetball 2019 Vitality World Cup chiri pachinhano chechisere. New Zealand yakakunda Australia 52-51 ichibva yasimudzawo mukombe uyu. Asi vatsigiri vemaGames vakawanda vanoti chikwata chavo chakasimudza mureza wenyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi nezuro chakarohwa neUganda 58-47 mumutambo wacho wekugumisira we 2019 Vitality World Cup. Dokupedza chiri pachinhano chechisere mumakundano aive nezvikwata 16 zvaive zvakaungana muLiverpool, England kubva musi wa 12 chikunguru. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa zvekare neNew Zealand, Malawi, Jamaica neUganda izvo zvavadzorera shure makwikwi avakashura mare zvaive zvisingatarisirwe. MaGames ari kudzoka kumusha, misoro yavo iri mudenga mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri nekuenda munharaunda yechipiri kubva mugungano raive rakaoma nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland neSri Lanka. Vakatungamira chikwata ichi, amai Letitia Chipandu vaudza Studio 7 kuti vari kudada nechikwata chemaGames.
Takauya takatamba zvakanaka, takatambirwa zvakanaka kubva kuairport. Vanhu veZimbabwe vari muno vakafara, vakatitambira tikauya kuzogara pano pahotera patiri pamukona paibhiri. Vasikana vakatamba bhora zvakatyisa vanhu vese, nyika dzese. They fell in love with Zimbabwe.
Studio 7 yabata umwe mutambi wechikwata chemaGames, ndaizivei Madzikangava.
Tafara kuita number 8 pamatimu anatamba nawo sesistemu yedu kuti World Cup. Tinenge iri tough matimu atakatamba nayo iNew Zealand. Saka yakatofila kuti taitambwa bhora. But tofara kuti ana Northern Ireland, ana Jamaica, Malawi ani time nengeri moto moto chaiyo.
Muteveri wezvemitambo vatina Shemseti vanoti vasikana ava vanofanira kutendwa zvakasimba nezvavakaita kuLiverpool kwete nemari chete.
Ijeji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind mari is not everything.
Captain wechikwata ichi Perpetual Siya Chitema anoti akakaiveke kutanga kuenda kumakundano aya zvekuti vave kutarisira kuenda kuWorld Cup inotevera, uko vari kutarisira kunokwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe.
Toda kudzokerazve kuWorld Cup, toda kuqualify tidzokerazve kuWorld Cup. Ipapo handichechadikanwa vakura kuti tikwanisa kuenda.
MaGames ari kutarisirwa kusvika akamirirwa nechaunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport mushure mekuita zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Vanotevera mitambo vanoti chikwata ichi chinofanira kusiyiwa chakabatana kudaro chichigadzirira kurwira nzvimbo yekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari nemitengo yezvimwe zvinhu. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vanoendeswa kunorapwa kuChina vachibviswa kuSouth Africa. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu, anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Sandikile Mshanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela kuStudio 7. Ngomvulo mhlaka 22 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengabachayeli bemtshova lapha ukukhwela kwefuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade because amabhasi wonke yi-$0.50. So ukukhwela kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki.
Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungokwesine lokhela umnyaka oqalisileyo.
Kanti uyeni sesiyakwanatsha eChina njani bona besithi thina nxa sikhula kasilatshe khonapha okungela madokotela okungela mithi kathendile iChina kayimpendulo zabuyekayo ahambe ebhareni atanjengathi kanti nibalekela.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese-South Africa namhla. Abahlali bakobulawayo bathe gwaqa namhla ntambama ehholi yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi Save Bulawayo Campaign. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota osokungokwesine lokhu umnyaka waqalayo, lokhu sekudanise abantu ngamandla bevele bebhekane lendubo zokuqonga kwintengo yempahla yonke lokudla abathi isizaphinda iqanse ngamandla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugxeleyo.
UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, uhulumende ekhanya enganaki abantu bakhe. Umnumzana Effort Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uthi uZulu wamukele ngokudana ukukhulu ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Ukukhwela kwefuel kuyinto engamukelekanga njalo ezakhamizini zeZimbabwe ekubathengi beZimbabwe ngokuba vele kuza kwenza ukuthi izinto zonke zikhwele njengoba ifuel iyo ekhweza zonke izinto. Akulanto ezasalingakhwelanga, kuzalandela isinkwa, kulandela iziwiji zabantwana, kulandela ithukela impuphu, kulandela amahlamvu, kulandele konke, kulandela itransport. Akulanto ezasala ingakhwelanga. Ifuel izabulokhu ikhwela ikhweze yonke into, ikhwela ikhweze yonke into, ikhwela ikhweze yonke into, isizwe singene phakathi kosizo. Uhulumende kathatha izinyathelo zokulungisa le nto le, ingakahluphi, ingakabi banzi, ihlupha abantu ngendlela esimangaliso. Akwamukelekanga ke lokho okwenzakalayo. Kuyabonisa ukuthi isimo somkhonomi kasimanga kahle, sidinga ukuthi silungiswe masinyane.
Omunye usomabhizimusi othengisa amafutha ezimota, umnumzana Ndaba Nyoni, uthi bahamba ngomumo welizwe. Ababathengiselayo bakhwezile ngakho labo benza okufanayo.
Njengawo amagaraji akula nto esingayenza ifiweli bangakhala bethi khwelile lathi siyawoda phela la esiyithatha khona sithatha lathi ikhwelile because angeke siyithathe idura ngale sizoyichiphisa ngamsebe singasayenza ibhizinisi ukuze ibhizinisi ihambe lathi kumele sithole iprofit ukwenza siwode futhi kusasa ibhizinisi. So lathi sihamba nge-situation ekhona amasupply akhwezile lathi siyakhwezile.
Umnumzana Carlton Zulu umtshayeli womtshova kobulawayo uthi lokhu kuyabalimaza ngoba bengenelisi ukukhweza imbadalo yokugada bona besanda kuyikhweza.
Thina njengabachayeli bemtshova lapha ukukhwela kwefuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade because amabhasi wonke yi-$0.50. So ukukhwela kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki because ukuze sisebenze which means umtshova kasomeliwe $3.50 and by which akula muntu ongayikwanisa le mali. Abanye abantu bagada every day, abanye babefunga ukugada 3 times a day umtshova njengabantwana besikolo. Akwenzi ukuthi begade amabhasi because babezaphuza ukuthi befike esikolo. Lathi siyasingela choice ukuthi sihlale sikhona apha ku-$2 kuyabuzifosa sibili sigcine sesiyikhweza. So hayi kunzima.
Unkosikazi Sihle Dlodlo ongumzali uthi yena uhulumende akangenele ekulungiseni umumo osukhona elizweni.
Silowutana okukhulu kakhulu ngomumo lo osukhona eZimbabwe. Kumele sithwale abantwana sibase esikolo sihambe siyebathatha lathi sihambe emsebenzini. Kuba nzima kakhulu ngoba khathesiwa intengo zezinto ziyala zilokhu eziqansi. Khathesi ukuthi abantwana siyabahambisa sibathini ezikolo asikwazi. Ngakho besiphothe uhulumende angenele ekwehliseni amafutha ezimoto. Langaze bethu ufake amabhasi ekhiwe khona laphana ayivumi. Kuba inconvenience kakhulu kithi sabe sigijimisa isikhathi esiye emsebenzini omele sihambisele abantwana. So besicela ukuthi bayithi uhulumende angenele kulokho.
Umumo wokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota kaningi-ningi eZimbabwe usudanise abantu bonke elizweni. Besithi abasakwazi ukuthi umnyaka lapho ozaphela khona bayabe sebekusiphi isimo. Bathi inhlupho ababhekane lazo zingani zenziwa ngabomo ngoba ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuyikho okudala ukuthi intengo yento yonke ikhwele ezitolo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, iningi selisesabela ukuthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuzabangela ukuthi intengo yenye impahla ezitolo la ikhuphuke. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamizi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Akulabungcono osobukhona uhulumende lo usenga ezimithiyo. Ngoba okwenzakalayo sikhuluma kunje namhlanje intengo yamafutha ezimoto ephelile. Petrol is $7.94, kusho ukuthi ngesifika i-$8. Ikanti ke khonokho kubangela lokuthi izinto impahla zonke lama-services azosebenzisa i-transport akhwele. Kubangela lokuthi imthova ikhwele. Okungangokuthi ke abantwana beZimbabwe bonke sebesebunzimeni, sekunzima-ke ukuthi baphile njani. Undoda sehlulekile lohulumende wakhe, yikho ke sokudingakala ukuthi aphume. Abantu sebeze besithi umgabe wayelocuku, umgabe wayefubi, kodwa ke kwakungcono zange kufike kulesi banga esesiphakathi kwabo. Abantu bathwele nzima kakhulu.
Intengo izaqonga na kwenye impahla nxa sikhangele okwenzakeleyo khonoko?
Kuvele kunjalo. Amafutha singathi yiyo inhliziyo ye-economy. Konke okuthengiswayo, ama-services, kuyadingakala ukuthi kuthwale kusuka kwesinye isigaba kufika kwesinye. Kuyasebenzisa amafutha. Yikho ke nxa amafutha ke izimoto ekhwelile kutho ukuthi zonke izinto zizalandelana ke ngokukhwela zidura. Ngoba kutho ukuthi imthova, i-transport sizadura, abantu besemsebenzini sekumele ukuthi-ke bagade imali eziphezulu. Okutho ukuthi sokumele kukhwezela kuma-salaries. Bezokuthi-ke nxa sekumele kukhweze kuma-salaries, i-production, izinto ezithengisa lama-services sekumele zikhweze kwenzela ukuthi zenelise ukuthi-ke zibhadale-ke izisebenzi, zeneliseke ukuthi-ke kusebenzeke kwi-economy. Yikho ke amafutha ezimota akhweza izinto zonke. Sesikhangelele ukuthi nje amalanga amalutshana alandela izinto zizakhwela eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo, njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese South Africa namuhla. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wethule umbiko othi umnumzana Chiwenga ogula umkhuhlane ongavezwanga uza kuyahlolwa kweleChina ngeviki edlule. Umongameli Mnangagwa wathi umnumzana Chiwenga usengcono njalo usesenelisa ukuzivoca umzimba. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi esiwe esibhedlela se-trauma center eHarare ngemva kokuba i-BP yakhe ibikwa iqanse okwedlula amalawulo. Umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi uthi kubalulekile ukuthi umnumzana Chiwenga asiwe ukuyahlolwa kweleChina.
We don't want that speculation. We want newspapers or media houses to report accurately.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko eofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi ukwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lawo ngamazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Motodi abehumutshwa nguChris Kande weStudio 7. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bafuna umnumzana Chiwenga elatshwe ezibhedlela zekhaya.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Janice kuyasidumisa ukuthi sizwe amagama anjalo ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayefika khona ngoba imali esezibizelwa ezibhedlela zethu ziyesabeka. Kanti uyena sesiyakwalatshwa eChina yanjani bona besithi thina nxa sigula lasilatshwe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kaphenduke eChina kayimpenduki sabuye ekhaya ahambe ebharengi atangengathi kanti nibalekela.
Ye sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko naleyo kubana uChiwenga usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kukhululekani ubalekelelani izibhedlela zakhe lezi azivuthayo yini. Angithi bathi khona vele siphima ukuthi sizalatshwa asoze sifike ngani siphime ibhedlela kulala ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesitshela ukuthi yelatshwe eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha anti bathi kuright ekhaya so uzibalekelelani izibhedlela zonezi kaphenduka kuyezolatshwa ekhaya njengathi.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa namhla ntambama eholu yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seVulawayo campaign becubungula ingxabangxoza esanda okwenzakala kuleli dolobho lapho umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami axotsha khona umabhalana omkhulu kamanisipalalo umnumzana Christopher Dube emsebenzini kodwa wabuyiselwa. Lokho kulandela omunye njalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo lapho abahlali abadala bakoBulawayo abagoqela abake basebenza kukhansil yama-aldermen omabhalane o-town clerk labo sibalukhulu baleli dolobho banquma ukuthi okhansila baxotshwe kusalindelwe ukhetho olutsha. Omunye wabahlali bakoBulawayo obesemhlanganweni walamuhla umnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo uthi bathethe isinqumo esifanayo.
Umhlangano suzathetha uqalise ngemva kuka-4 o'clock ngoba kube lokuganga okube khona insuku lezi ezidluleyo lapha abantu abangama-councillors abakhethwa ngabantu ukuthi bakhokhele nge-development nange-service ku-community bagcina besenza izinto zobudlova. Ngakho okungani kuyavunyelwana ukuthi kabaphume ku-council njalo kube labadala abakhokhela i-council behlambulula ingcekeza yonke le engabe iwu-council. Okuphumileyo ukuthi umhlangano le ifanele ibe khona ama-township wonke kuphume kuyi-petition njalo i-resolution zangkhona zisekelwe izinqumo zibe izinqumo ezisuka ebantwini abathile abahlalileyo phansi babhala amabizo abo basayina ukuze kube yinto ehanjiswa phambili kuhulumende we-local government ukuze babone ukuthi into le bangayibamba kanjani ngoba iBulawayo isingcolile. Idolobho leli lakhiwa ngemkhonto yabobabamkhulu laqandwa ngemkhonto yabobabamkhulu ngakho abantu bazondile bathuthumele badanile ngalokho okwenzakale ngabantu bokuza kulesi sigaba.
uthi abantu bokuza ungathi kube ngumhlangano okhuluma ngemhlobo abanye abathi inketha bechabi kumbe ikhuluma ngakho kuvele kuhluphe edolobheni lakobulawayo.
Athi ngasho inketha bechabi ilizwe leli iBulawayo nangwayo ile mihlobo yonke, kulamaNdebele, kulamaNguni, kulamaShona, kulabaSuthu, kulabaXhosa, kulamaVenda, kulamaNambia, imihlobo yonke khona la. Akulula ukuthi ukhethe omunye umuntu. Kodwa umuntu ozalelwe koBulawayo uyazakala. Olesifiso sokuthi iBulawayo ithuthuke uyazakala. Oze ngesitimela elanda ukuthi azekhethwa kuma-elections emele ama-political party, njalo abe sisenza lokhu kona abakwenzileyo, yikho abantu bangasele singapha.
Ngubani obeqoqelo umhlangano?
Ubungumhlangano wezakhamizi. Bekungalatafule abantu abangaphezulu kumbe abangabagcini besihlalo, wonke umuntu belingana bebexoxisana. Bekuyinkundla ngendlela okwakuthiwa yinkundla ngayo ekadeni, nxa okhokho sebehlangane lento enje. Kusweleke nje isikhonkwani esokuthi babethele ngemva kwesisila somuntu ogangileyo kumbe bamhambise entabeni zabathakathi.
Lowo ngumnumzana Prince Zwide Kalanga Khumalo, umhlali wakoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota abantu abathi kuzabangela ukukhuphuka kwembadalo yempahla yonke lokudla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu balekwe Puerto Rico ziqhubekela phambili zitshengisela zisithi usibalukhulu Governor Ricardo Rosello kumele achiye umsebenzi. Abaqoqa lokho kutshengisela bathi bakhangelele ukuthi abantu abangafika isigidi loba ukudlula bazatshengisela usibalukhulu aze achiye umsebenzi. Kulabantu abalichumi lasikhombisa abafileyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe kwelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha esigodlweni sakwele Somalia, iMogadishu. Leli bhomba lidubuke kwenye ihotela esendleleni yokuya enkundleni yendizamchina kulelo dolobho. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi zesifazana emakolitshini lemayunivesithi e-Female Student Union Trust, FSU, bathi bazaqhubekela bekhankasela indlela zokuvimba ukuhlukuluzwa kwezifundi zesifazana izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe. Bathi kumele kuphunywe le mithetho ezakwenza babotshwe abahlukuluza izifundi zesifazana ngoba ezinye zazo zigcina zisiba lemikhuhlane yengqondo loba engulamakhwa ngemva kokudlwengulwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe-dancehall ofana lale ingoma eka-Albert Mshore, yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethu, zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando. Abanye sebegcina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa. Izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso. Kungalesi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekhuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa. Umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo, abanye begcine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza.
And as an organization we have been lobbying and advocating Sihlezi sikhangasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust. Lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke esezilahlekelwa imphefumulo zihlukunyezwa lokudlwengulwa.
Being abused, who are being raped.
Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso. ULeroy Mandeya oleminyaka engamatshumi amabili lane yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintech College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini.
We are suffering inside because we are not saying it out.
Sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihlupha. Singabahlukumezileyo mihla yonke kodwa siyesaba ukukutsho. Kuyasihlupha kakhulu ukuthi sigcina sesingena imicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo.
Abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labehofisi yommeli wakulemelika eZimbabwe. Unkosikazi Gladys Thabani Thutisani usebenzelana labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano.
Esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho, sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence, kule sexual harassment, but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe yingxenye yema-programs ona lawo.
Ulandisa kabanzi ukuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane.
Sisenzela ukuthi bona babe yibo abazajutshisa indaba yokuthi i-gender based violence, i-sexual harassment emakolijini iyehle, babe ngathi ama-advocate. So mna ngokubona kwami into engabanhle yona.
Inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula amathumi ayisichiyagalolunye ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lema-university saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyahlukeneyo. Okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa. Linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingamathumi amabili lanye ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane. Lezi ngezivalisa iMidland State University, Bindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University, kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yodubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba uhlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoe Antipas uthi kuqakathekile ukuba bathole imiklomelo emithathu loba bengadlali kuhle ukuze baqhubeke belokhu bephefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lihlezi phezulu kwengalane lemiklomelo engamashumi amathathu nanye ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu njalo ngempela viki edlileyo litshaye lechapunku nge-1 kanya. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele kulawa Chiefs nge-2 kanya njalo elilemiklomelo engamashumi amabili lathoba munye munye. Iqembu le-Chicken Inn lalidlalanga ibhola elinathisa amanzi kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas utshele intathe zindaba zemidlalo ngokuba okuqakathekileyo ukuba bathole yonke imiklomelo yemithathu.
Our plan is to just keep the pressure
on FC 2 points behind.
Icebo lethu ngelokuthi siyale silokhu siphefumulela intanyeni yeqembu leFC Platinum. Yikho ukuqhathekile ukuba sithole yonke imiklomelo yomthathu lalapho esiyabe singadlali kuhle khona. Okujiseka ngaphansi kwekhola kuvele kuhlezi kukhona emdlalweni yonguqu, njalo oqakathekileyo yikuba singakuvumeli ukusiphazamisa.
Iqembu leCapes United lelihlezi endaweni yesithathu ile mihlomelo ngamashumi amabili lesikhombisa, njalo libe ngumtshikilo bhanqa 1-1 lele Dynamos ngensonto. Kuthi endaweni yesine kule qembu leBlack Rhinos lona liyale lilokhu lile mihlomelo ngamashumi amabili lane ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyanga lenkezi Platinum Stars. Iqembu leBulawayo Chiefs litshelelela kuyela emsileni wengalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa kwalo ngele Chicken Inn, njalo lile miklomelo elitshumi lanye. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-10-1 lona elinqotshwe nge-2 kanyanga leMshawana Stars, njalo omabili lawa amaqembu ale miklomelo elitshumi lantathu. Kuthi endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leYada eliye miklomelo elitshumi lane, njalo libe ngumtshikilo bhanqa 1-1 lele Harare City. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lihlezi endaweni yetshumi lane, njalo lile miklomelo elitshumi lesikhombisa ngemva kokuba ngumtshikilo bhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds. Asiyikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu ebelimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba yeVitality Netball World Cup liphutshelise endaweni yethuba ngembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha aphatheke kumncintiswano walonyaka unaoqhutshelwa elizweni laseNgilandi. Lokungokwakuqala ukuba iqembu leZimbabwe liphatheke kumidlalo yezwe zomhlaba. Iqembu leNew Zealand yilo eliphakamise isicoco sokuba zintshantshu zezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba ele-Australia nge-52-51 kufinal. Endaweni yesithathu kube leqembu le-England lona elinqobe le-South Africa nge-58-42. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Mjanjini.
Kokomania uka Lavenger Sile Chambali ukholisile libuzo waphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singazigqibi ezalamhlanje, uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungwesine lokho umnyaka waqalisayo. Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa njalo namhla ntambama eholi yekhansila lelidolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seVulawayo campaign, lapho abagcizelele ukuthi kufanele okansila baleli dolobho bexotshwe kusalungiselelwa ukhetho olutsha. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.